Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti zvinonzi haungarambe mai nekuti vabika mbodza. Vachiti ivo veruzhinji vanofarira kukanganwa kukundikana kwakaita chikwata ichi kuenda World Cup votsigira maChevrons apo ari kupinda mumitambo yemat20 neAustralia nePakistan. Zimbabwe yakarohwa neUnited Arab Emirates nemaranzi matatu ndokukundikana kuenda kuma2019 World Cup, kunyange hazvo zvaive nyore kubudirira pane kutadza. Izvo vamajonga vanoti zvinofanira kukanganikwa nezvazvo.
Zvinonzi hanzi haungarambe mai nekuti vabika mbodza. Tinoziva vazhinji havana kufara nekutadza kwedu kuenda World Cup, asi tinovimbisa kuti vakomana vangu vari kushanda nesimba tikungoita gadziriro dziri kuenderera mberi.
Aka ndiko kekutanga kubvira muna 1983 kuti Zimbabwe itadze kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri kusangana nePakistan neAustralia kubva musi wa1 Chikunguru mumitambo yet20 iyo vamajonga vanoti veruzhinji vanofanira kuuya muhwandu hwavo kuzobatsira maChevrons kuti akunde.
Huyai mufare nesu, huyai muone mutambo, mukurudzire vakomana. Tinotarisa kunge tichange tichakunda kuti zviitike. Tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Si muongorori wemutambo wecricket vachingirai miti vanoti zvatove kuvanetsa kuenda kunhandare kunoona maChevrons achitamba zvekare.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoida zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni. Takutongobvunzwa unzi dedi nevana yadyiwangani Zimbabwe cricket nhasi.
Murairidzi mutsva wechikwata ichi Rauta Rajput achevedza vatambi 22 mukamba kusanganisira Elton Chigumbura uyo akapedzisira kutambira chikwata chenyika ichi muna 2016. Vamwe vatambi vane mukurumbira vari muchikwata ichi vanosanganisira Hamilton Masakadza, Malcolm Wala, Chamu Chibaba naChristopher Mpofu. Asi vamwe vatambi vane mbiri Brendan Taylor, Graham Cremer, Sean Williams naCraig Ivan vasiyiwa nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe cricket nevatambi vavo. Skandaraza hamu zvekare maChevrons sezvo asakwanise kumirira nyika panguva ino mushure mekuwana basa kumakundano eglobal T20 kuCanada. Makundano et20 aya ari kubva musi wa1 kusvika musi wa8 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.